Vachura mutongo wavo, mutongo wedarira Major Street, vachaurai manwere, vawana muzvare mahere vaine mhosva yekuzvidza mapurisa, mushure mekuburitsa vhidhiyo iyi, asi vawana muzvare mahere vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo, vachiti hurumende yakatadza kuburitsa pachena, kuti pakanga pasina kuita mhirizhonga here pakati pemapurisa nevemakombi, paakazorohwa mwana uyu aina mai vake. Vamanwere, vati nekuda kwekuti mwana uyu mupenyu, zvakaburitswa namuzvare mahere, zvakasibisa zita remapurisa. Vamanwere, vati muzvare mahere, vaifanira kutanga vataura nemapurisa kana kutora mamwe matanho, ekuona kuti mwana uyu akanga apa zvechokwadi here. Vamanwere, vati muzvare mahere, vabhadhare mazana mashanu emadhora ekuAmerica, kana mari yakaringana naiyoyi ari maRTGS. Vati vakatadza kubhadhara mari iyi, vachazogara mujeri kwemwedzi mitatu, rimwe remagweta amuzvare mahere. Vakrismike vatenda kuti vabhadhara mari iyi uye vakati izvi ndizvo zvaitika mudare.
Nyaya yekutanga tanga yatikutaura ndeyekuti zvakafinzi fadzai mahere akanyora manyepo patwitter. Manyepo aya anga aine chinangwa chekukonzera mhirizhonga munharaunda. Mutongi ati hapana umbo hwakakwana hunoratidza kuti fadzai anga ane chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Asi panga paine chipomero chechipiri chekuti fadzai paakaita tweet yake iyi paakanyora mashoko ake aida kushoropodza nekuderedza masimba emapurisa. Saka mutongi azombata mhosva neiyoyo yechipiri.
Vakafana bata chigaro chemutevedzeri webato reCCC vaGift Ostalos Ziva vashora kubatwa kwaitwa muzvare mahere nemhosva vachiti zvinoratidza ruoko rweZANUPF mumafambisiro anoitwa nyaya mumatare.
Kuti mazuva apfuura pane vakainsaida public violence zvinozikanwa kwamutaro vachitaurwa kuti tinokuurai tinokuwadzai mumiting yedu yeCCC vauya vachida kutidisrupta meeting yedu. Last year makaona mumwe weZANUPF achitaura kuti tamita unofanira kuurayiwa asi hapana zvaitika pamusoro pe but advocate mai kungokanda video izvi zvaitwa nhasi nekuti isina nomination process inofanira kuitwa.
Asi vanokokera nhengo dzeZANUPF mudare reparamende vapupurai togarepi vati zviri kutaurwa neCCC izvi ndezvemugodzi matsuro vachiti matare emunyika anoshanda akazvimirira.
Hakuzi kuda kweZANUPF, hakuzi kuda kwehurumende, kuda kwaiye wakapara mhosva. Apara mhosva ndokubva asungwa. Haarambi kana tikamubvunza kana mukamubvunza kuti iye wakanga asina kunyepa here unobvuma. Saka isu tovisa ruoko rwedu pamhosva iri pachena kudaro tichitsvakei. Hatina chatinoda kwaari.
Amai Rebecca Musariri vakachema mudare pavaipa humbo hwekurohwa kwakaitwa mwana wavo nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.